manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masimuka mhepo yekubva yaakutoita kunge shani. Mari inoda kudyiswa. Ino vanhu vakapa vasingabvisi kana kuita munhiki wayo mari. Kana mutohanywa zvekuti anewadzira wokudya toga kana kuti vatoga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori watekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vanoti
munhu ngaamanga oita mainvestigation ndozvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zvidya kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General
tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Advocate Nelson Chamisa vanoti uori uri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. Vachamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWinnie Chivayo nemumiriri wemabhuku mudare reparamende vasipotisa kupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navachivayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachivayo navasakupwanya asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Ndozo vamwe vachiti takachibata kuti chii takabata munangako kuti chii aha isu hatina zvekuti chii tiri kuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho tisu vanhu vacho kukanya urangana hakuna unogona kurimona ari ega panotoda vane tsotso panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi iibve nyika iwane rugare tarisai muonerazve over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanhu vari kutiza nyika yayo ichipikirwa zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa vanhu vachibatwa unapwa vanhu vane nyika yakapfuma kudai vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa namwari vanhu vanodanana vanhu vane rudo vanhu vakadzidza vanhu vane mwoyo murefu izvozvo ndezvatoda tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa tikwanisewo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo wanonawo neuchi hwenyika ino ndozvatiri kuda chizvozvo.
Iyo nyaya dzvi yamasimudzai huori huri kunyatsorwiswa here munyika umu vachamisa semaonero enyu pangaitwa sei?
Masimuka mhepo yekuba
ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari kana kuti wahanywa kusvitani wadzira wokurya toga kana kudya toga zvinorwadza ndatarisai muone manyaya dzakaitika kunana zekiko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachipira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zviro ndizviro kati negold masia mari yanga ichizinopiwa yegoridhe inotyisa nelithium inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inopiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugs mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mucabinet vanga varimo maminista anozviziva nanevana munangazi vanoziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa sekuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuidzira zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakaruza inga kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongo nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakutachatehombaro tinozvitenda wakaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakai kushamwaridzana nehama dzangu dzidzi chavaita chinhu chekuti vanobata chibharo vanongoti yes dana nayo chatai kubhinya hatisi kuroora kusengabera uchatendedzwi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika chienda mberi
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timba avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kutyora kodzero yememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoi apo vanofanira kunge vachidzidzisa vana. Vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye zvichisasangana nomirira varairidzi. Nyaya iyi vachingopiwa bhiru taakutanga zvekare kuti tinge tichiti zvainopera tichasungisa vose vanga vari ngombi kunyange mapurisa avo vakakwaa kutyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye handi rine simbi dziripo dzikanovakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nana chiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanenge achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasikukwanisa kuti vasiri kurarayo uyezve havasikukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kuwanikwa vari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyaya iyoyo vakamburutaura here necommissioner general kuti commissioner general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
izvozvo chaizvo chaizvo challenge yatina ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vanhuvachisurprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police
asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner
sekutanga blessing pane munhu ngaamhangare oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zvidya kana zvichemo ngavazvichemo zvavo kuna commissioner general ende ndinoziva kuti zvinotambirwa zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira Komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo iwowo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti misangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti pane musangano wakamira wakati sekutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo ndosaka tichikudzira kuti ngatiitee zvinhu zviri pamutemo ngatiteedzerei mitemo yemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho musangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero vechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kana kati tine huru kurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana mungatitsana nguro kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera
svondo ratisatarisana nari tichisangana nemadzimai echidiki muzuro chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice deliver tine matambudziko akawandisa muno hatina dhamu redu remvura tiri kutenga mvura ende mamwe madzimai ari kuabhiswa kumabhoho kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva uye kune vana vari kunzi vari kubatwa pamhirizo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichatsaura uye zvekare yaemadavamira tipita munomubhuta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomubhuta kwoitawo zvekareyo dambudziko rekushayikwa kwemabasa taita dambudziko kuunity l kuikutonzi kuna first street uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari zvekutotima dzimwe dzimba atomaloji havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhira kupera kwemwedzi atomaloji kuunity l saka tiri kusangana zvekazima dzinova kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa
musangano uyu muchange muri kuuitira kupi uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza
musangano tiri kuitira kuzengedza foinozi zvendiza east constituency wakakoshesa tiri kukoka madzimai ese kuti auye uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega tine 5 maconstituency akapa tiri kuita muzengedza east constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo mushure mezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminista of local government zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana totora matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei
tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka zvakamira sei
kutaura chokwadi iri ndiro dambudziko rimwe hombe rakurisa riri kutokura chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubatsira munhu wese kubva kumadzimai atokura vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho kwoita mayouth ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji aende zvatambudza vamwe ari kufuma chavo vakarara mumarodhi zvandambotaura zvokuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kuna na32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka havasisinanya nemiri wavo havasisinanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta munhu mapurisa ehe takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata asi haa hapana chiri kuchinja zvisitoendera mberi zvekutoti ukatozivikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba zvekutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapa asi kuti vaende unoripota havasi kuripota vanosiyana kuya kuzochikidzirwa uzopfanyiwa mudzimba ana kupisirwa mudzimba saka ndo dambudziko ratinaro saka taitoo takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhadziyaverikuti tive mawhistle blower tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mapurisa ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuchira ni mufaro, mchirongwa chedu, upenyu wedu, our lives. Umwe tino tarisa za tino sangana na jomu upenyu. Anokunzirai chirongwa ichi, njini wenyu, jonga kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tirikutarisa nezvedambu dziko ririkukonzerwa nezvipfuwo zvirikuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zvirikukonzera tsaona dzemumigwagwa dzirikutora upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyaya yezvipfuyo zvirikuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru, inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru, uye zvekare zvipfuyo zvinoparara. Munoti zvipfuyo ndohupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano?
Isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo. Kana kwadoka vanoenda vonoisa zvipfuyo mumatanga, vasakaisinzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa.
Takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fence kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa. Zvichiri kuitika here izvi?
Hongu hurumende yakamboisawo fence, asi fence yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vaida kungotengesa zvinhu zvekuba. Isusu sesangano repassenger association tirikukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa. Vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fence. Varungu vanga vaine mapurazini iyaye vaitoziva vakanga vakatoisa fence pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa. Tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fence kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo.
Imiwo sesangano, hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa avo kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo?
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona, uye zvekare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa. Kana vachityairo vavaudzire kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo, voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi. Nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands. Zvipfuyo izvi zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimo vasingatore hanya. Ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa, vanogona kuzosungwa. Saka panozoitika tsaona idzodzi, ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa, izoti vanogona kusungwa nekubhadhariswa mafaini. Saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo, uye zvakare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vaGoliath.
Kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva, vanhu vange vari muduta vanhu. Vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyairi unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi. Saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa. Uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe dzivarega rega sezvatirikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheHouthi muYemen.
Musi wachikumi 7 wapanduki vechu uti muYemen vakarwisa misha nema ofisi zve vashandi vesangano rinopa rubatsiro re United Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHouthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa zana negumi nenhatu muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHouthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHouthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi gumi nevatatu veUnited Nations. Ambassador Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHouthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHouthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kubudiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambassador Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambassador Woods vakati zvakadaro zvakare veHouthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHouthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo ambari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHouthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2, Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2, Herentals 1, Tiro 1 2, Arena Movers 1, FC Platinum 1, Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 ne Bulawayo Chiefs. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Kids Tube munhau dzeIsindebele.
kwa kuhisika tisenda wa VOA Ndebele.